Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 19 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Izvizvi zvaakukanganisa maonero anozoitwa bvunzo dzedu muno muZimbabwe kunyangwe nedzimwe nyika. Even nyangwe vana vedu chaivo vanotadza kunyatsovimba nebvunzo idzi.
Zimsek inozivisa kuti bepa rebvunzo yemathematics yakanyorwa nezuro rakange ratove mumaoko evamwe vana vechikoro.
Kunaurirwa dzatakaita nemuridzi vari kutiwa vasati vataurirwa kuti vanofanira kuenda kupi mukutaura kwevazhinji vavaingoti takanzi tsagaikwe kuenda.
Muri mazana matatu dzemuzarabani muMashonaland Central dzinoti hadzizivi zviri kuitika mushure mekuudzwa kuti vabve munzvimbo yavo kuti pavakwe Growth Point. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kukonzera kukwidzwa kwemitengo yezvimwe zvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Examination Council rakabudisa gwaro nezuro richiti pane fungidziro yekuti bvunzo yemathematics yakanyorwa nezuro nevana veform 4 yakange yatova mumaoko evamwe vadzidzi bvunzo isati yanyorwa. Vamwe vadzidzi vanonzi vanoratidza kuti vakaona zviri mubepa rebvunzo iyi zuva rebvunzo risati rasvika. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisawo kuti ari kuferefeta nyaya iyi netarisiro yekusunga vakaba bepa rebvunzo iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mutevedzeri wemukuru wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Muzvare Christine Kayumba, kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kunzwa mashoko anoshamisa kuti kune bvunzo zvalika. Mashoko aya anokanganisa kunyangwe vana vanga vachinyora bvunzo dzavo, kunyangwe varayiridzi vakatora nguva yakareba chaizvo vachigadzirira kuzonyorwa kwebvunzo idzi.
Zvinosimboitika here mumakore ari kumashure pedyo apa kuti vana vanoonera bvunzo kana kuti mapepa ebvunzo anobiwa?
Tiri kutoshamisika kuti Zimseki kumakore anga apfuura yanga yakwanisa kupedza dambudziko rekulika kwemaexaminations, nokuti tikatarisa muzvikoro medu bvunzo dziri kuchengetedzwa zvakanyanyisa. Kare taiona bvunzo dzichichengetwa muzvikoro, asi iko zvino bvunzo dzinotorwa zuva nezuva kumacenters akaiswa akachengetedzwa zvakanyanyisa, kunyangwe nevemutemo vanenge varipo vachichengetedza bvunzo.
Makatarisawo imi mafambiro adzinoita nyaya dzemapepa ebvunzo idzi, dzinobirwa papi nanani?
Semaonera angu ini, ndinoona sekunge bvunzo idzi hadzina kulikira kuzvikoro. Kana vari veZimseki ngavanyatsoongorora vanoseta kana kugadzira bvunzo idzi, nekuti muzvikoro makanyanyochengetedzwa zvakanyanya zvekuti handifungi kuti zvaitikira muzvikoro.
Zvinosiya nyaya yedzidzo nebvunzo dzeZimseki dzakamirawo papi?
Izvizvi zvaakukanganisa maonero anozoitwa bvunzo dzedu muno muZimbabwe kunyangwe nedzimwe nyika. Even nyangwe vana vedu chaivo vanotadza kunyatsovimba nebvunzo idzi, nekuti havachazivi kuti mumwe anenge azopasa apasa nekuti aona bvunzo here kana kuti apasa nekugona kwake.
Avo vange vari mutevedzeri wemukuru wesangano rinomirira vararidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Muzvare Christine Kayumba, vari parunhare muHarare neStudio 7. Muri dzekumuzarabani mudunhu remashonaland central dzinopfuura mazana matatu dzinoti kusvika pari zvino hadzisati dzaziviswa kuti dzichaendeswa kupi mushure mekudzwa nehurumende kuti dzibve munzvimbo yadzigere kuti pavakwe zvemabhizimisi nezvimwe kana kuti growth point. Gweta remhuri idzi uye vachishanda nesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe. Vanoti vakangomirira mhinduro yetsamba yavakanyorera kuMuzarabani Rural District Council vachiudza kuti zvinhu zvose zviitwe pachena sezvinodiwa nemutemo uye vanhu vaziviswe zviri kuitika sezvo vakangoudzwa nezveurongwa hwekuvabvisa munzvimbo yavo mwedzi wapera. Vasarombe vanoti hapana ati audzwa kuti vanhu ava vari kubviswa munzvimbo yavo pachishandiswa mutemo upi uye vachienda kupi.
Kunyaya kwaMuzarabani takanyorera muMuzarabani Rural District Council tsamba tichivarangaridza ivo nezvekodzero dzine vagari vekuMuzarabani vari affected nenhaurirwa yekuti vari kunzi ivo vamwe vacho vari kuda kutorerwa misha yavo yavari kugara so that growth point expand. Saka takanyorera muZarabani Rural District Council tsamba tichivarangaridza kuti kune kodzero dzirimo mukati mebumuro remutemo dzinofanira kuti dzicherechedzwe. Asiwo zvakare takakumbira kuti vatipewo information maererano nekuti mamaps ari kushandiswa acho nemaprocesses ari kufambiswa akamira sei inova kodzero yevanhu iri bumbiro redu remutemo nemustatute yedu yatinoiti Access to Information Act.
Tingati imhuri dzakawanda zvakadini apa vasarombe?
Pane vakatipa ivo mainstruction kana vakakumbira rubatsiro rwedu pari zvino tine mhuri dzinosvika ku300.
Mutemo uri kushandiswa nehurumende ndiwo unonzi eminent domain here unopa hurumende mvumo yokutora nzvimbo kuti igadzire zvainenge yafunga kugadzira. Ndiwo mutemo uri kushandiswa?
Pari zvino hatisi kutozivawo nesokuti mutemo uri kushandiswa ndehupi nekuti hapana chati chaiswa icho muwriting kana kuti muzvinyorwa kuti vanhu vataurwe kunzi muri kubviswa kana kuti muchazobviswa nemutemo upi. Vanhu vakangotaurirwa through mameetings akaitwa nemasabhuku nemadzishi kuti pane urongwa ihwohwo. Saka ndo imwe yeinformation yatakakumbira patakanyorera muZarabani Rural District Council kuti vatisupplyewo neinformation iyoyo.
Muri idzi dzinonzi dzibve dziende kupi? Pane zvakambotaurwa here pamusoro pekwavanokwanisa kuendeswa?
Munhaurirwa dzatakaita nemhuri dzevari kutiwa havasati vataurirwa kunzi vanofanira kuenda kupi. Mukutaura kwevazhinji vavaingoti takanzi tsvagai kwekuenda. Zvinowa ndo zvimwe zvatiri kubvunza kuti relocation yazvo yakamira sei. I think toda kuti tirangaridza nekuti hurumende inokwanisa kana kuti muZarabani Council inokwanisa kurelocata vanhu, asi murelocation iri kuitwa kana kuti kutsvikwa vanhu zvinofanira kuitwa izvo zvichienderana nemaprocedures aripo akatarwa kuti vanhu vari kuendeswa vari kupiwa compensation yekuti vawake. Ndipari kutariswa ipo mahistorical and cultural background yenzvimbo idzodzi. Hatisi kudisturba here some historical artifacts dziripo, makuwa anga akaiswa makasovigwa vanhu vazhinji. Saka ndo yezvimwe zvinhu yatakakumbira kuti ngapave paine transparency, paine zvakare accountability yekuti this development iri kuitwa yakanangana here nemutemo uye ichiprotekta vanhu. I think vanoda kuti vabatisiswe kuti vana vasi kuti musati bvisa hama mutori nakodzero asi vari kuti kana zviri kuitwa ngazviitwe zvine transparency neaccountability uye zvichiteedzera kufambirana nemitemo so that vanhu vasave disadvantaged.
Munotarisira kunzwa mhinduro zvarini?
Totarisira isu kuti tinzwe mhinduro iyi mumazuva mashoma anotevera within 21 days but kuri kuti mhinduro iyi haina kuuya tichanga tichizo titionesani nevanhu vakatipa ivo mainstructions uye kuti tionesane zvakare nemusarabane rotikanzo nematanho anonge atorwa nekuti izvi zvaane nguva yakati rebei zvichiitika kana kuti vachitaurirwa nhaurirwa yekuti toda kuti tibvisei toda kuti zvifambe zvakadii.
Vasaurombe, tatenda zvikuru. Tichakubatai zvekare kuti tinzwe kuti nyaya yasvika papi.
Tinotenda vawandi.
Avo vange vari gweta remhuri dzekumusarabani uye vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapai damo yeSaurombe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kukanganisa vezvemabhizimisi anoshandisa magetsi izvo zviri kuita kuti vamwe vakwidze mitengo yezvavanogadzira. Vanoti hurumende inofanirwa kuwedzera mari kubazi rinoona nezvokugayiwa kwemagetsi kuitira kuti pawanikwe dzimwe nzira dzekuti pashandiswe simba rezuva kana kuti solar energy. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navakuchera nezvenyaya iyi.
Chakonzera kushayika kwemagetsi munyika kusavandudza mishini yatinayo. Mishini yatinayo yachembera, yashandawo payo, yakuda kuvandudziwa, kwakuda mishina mitsva. Ndingangoti kwenguva zhinji muno muZimbabwe tanga tisingaiti tichiita investment munyaya dzemagetsi, taivimba kuti magetsi atanga tinawo anga akakwana. Zvaikonzerwawo nekuti maindastry mazhinji anga akavhara, saka vaita magetsi vakaita sokuti vava vashoma. Asi nekuda kusimuka kwakuda kuita indastry nekuvhurawo kunenge uchiita mamwe maindastry, zvoreva kuti vanoda magetsi vati wandei.
Semaonero enyu, kushayikwa kwemagetsi uku kuri kukanganisa sei vezvemabhizimisi pari zvino?
Ndingati inini kushayika kwemagetsi kunoita kuti zvigadzirwa zvidhure, kana kuti hatingati mamwe maservices adhure nekuti mabhizinesi anenge ava kushandisa dzimwe nzira dzakaita sedhizeri kuti vange vachiramba vachishanda. Saka muchaona kuti zvinhu zvizhinji nekuti tinenge takushandisa mafuta edhizeri kuti zvigadzirwe kana kuti zvitransportwe kubva paneimwe point kuenda paneimwe point, kana angava maservices manetwork chaiyo chaiyo, unonzwa vanhu vachigunun'una kuti network iri kunetsa. Zvinhu zvinokonzerwa nekushayika kwemagetsi izvozvo. Saka zvese izvozvo zvinoita kuti bhizinesi ritsikire, amwe makambani anenge asingachatokwanisi kushanda nekuti anenge asina magetsi acho akakwana.
Chii chingaitwe kuti dambudziko iri rigadzirike?
Chiri kudiwa chekutanga kuti tiise mari mukugadzirwa kwemagetsi amwe akawanda, toedzawo kuchishandisawo amwewo maideas avako iko zvino yekushandisa solar newind energy. Asi zvinoda kuti tivandirudze mishina yedu yemagetsi. Ndofunga ndochikuru chinenge chida kuitwa ichocho kuti tinge tichigadzira magetsi anokwana muno muzuva rakawanda zisingaiti. Ndingangoti zvinhu zvine chekuita nesolar kuri kuti tazviisira mari zvinokwanisa kubuda zvakanaka. Saka panodiwa investment musekta yeenergy.
Avo vange vari Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Dare repamusoro reHigh Court rinoti gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi nemuchuchisi mukuru wehurumende vaPrince Machaya vakatyora bumbiro remutemo nekutadza kwavakaita kudzika mutemo unosungira vakuru vakuru muhurumende kubudisa pachena upfumi hwavo. Izvi zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kudare nenhengo yeparamende inomirira Harare North vaAlan Rusty Markham. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaJacob Manzunzu nezuro vakatura mutongo wekuti vazviyambe navamachaya havana kudzika mutemo unosungira vakuru vakuru muhurumende kuti vaburitse pachena upfumi hwavo zvavakati zvinopesana nezvavanosungirwa kunge vakaita zviri mubumbiro remitemo yenyika. VaManzunzu vakati zviri mubumbiro remitemo zvinofanira kuzadziswa uye hazvifaniri kutora nguva kuzviita. Nokudaro mutongi wedare akakurudzira vazviyambe navamachaya kuti vatore matanho ekuti mutemo unobata nyaya iyi wadzi kwa pasi pechikamu 198 subsection A chebumbiro remutemo. Paramende inofanira kudzika mutemo unoona kuti vakuru vakuru muhurumende vaburitsa upfumi hwavo pachena nguva nenguva nekutara zviga zvinofanira kutevedzerwa nemakambani ehurumende pamwe nekurangwa kwevanenge vachikora mutemo uyu. Nokudaro vaManzunzu vakapa vazihambe navamachaya mwedzi mitatu yekuona kuti mutemo uyu wadzikwa. VaMarkham vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nemutongo uyu.
This is imperative if we're going to try and stop the looting and corruption in this country and if we're going to hold public officers to account for their assets and what they own.
Izvi zvakakosha zvikuru kana tichida kumisa nyaya dzehuori munyika muno uye kana tichida kugara tichiziva kuti vakuru vakuru muhurumende vane upfumi hwakadii.
Mumiriri weHighfield West muparamende uye vari nhengo yekomiti yepublic accounts mudare iri vaHepimo Chidziva vati chinhu chakakosha zvikuru kuti mutemo uyu udzikwe vachiti izvi zvinobatsira zvikuru mukurwisana neuori uhwo hunonzi hwatambarara serunyemba munyika.
Nyaya yakakosha zvikuru kuti paitwe declaration yemaassets kune wese wese uyo anotarisira kutora chigaro kana anenge atora chigaro kuitira kuti zvibetsere nyika mukuasesa kuti zvainenge yabirwa nevanoinda pazvigaro ndezvipi uyezve zvinhu zvakanga zviine munhu ndezvizvi. Kana ukazenge wawana zvinhu zvako nenzira yakanaka zvinoongororeka kubva pane maassets awakati wakanga uinawo uchigara pachigaro uye zvinotibetsera senyika kuti iye munhu anga yaakuita matyira nekuti anenge achiziva kuti vanhu vanomuziva.
Mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vati
kana zvichinge zvaenda pachena zvinobatsira vanhu vejekerere kusanganisira vema NGO nevanhu jekerere kuti vaone kuti pavari kuunganidza upfumi uhu vari kuunganidza zvakanaka here kana kuti pane corruption kana kuti huori hwaakuitika. Handizvo zvoga zvisiri kuitika zviri mubumbiro remutemo, pane zvakawanda zviri kuramba zvichingodzoka. Vanhu veruzhinji vachingokurudzira kuti dai zvaitwa zvinosanganisira mutemo uya tinoti devolution, zvinosanganisirawo mitemo yakawanda yenyika inoita kuti tidzivirire huori. Saka tinoona kuti kurwisa kwedu kwatiri kuita muhuori senyika zvinhu zviri kunetsa, nekuti zvimwe zvacho hazvisati zvava mutemo. Saka kana zvakadaro zvinoramba zvichitidzorera kumashure kunyange hurumende ichiti iri kuenderera mberi nekurwisa huori asi tinoona kuti huori uyu hausi kudzoka.
Mutungamiri wenhengo dzezanu PF mudare reparamende kana kuti Chief Whip vapupuraito garepi vati havaone chingaremera hurumende kudzika mutemo uyu.
Isu tiri nyika inotevedzera yatingati rule of law, kuteedzera zvinenge zvataurwa nedare. Kana pasina zvinopokana nebumbiro redu romutemo katingati constitution of Zimbabwe muruling iyoyi, ini ndinoona zvakangonaka kuti titevedzere. Haninani uno upfumi hwake.
Vatogarepi vatiwo mutemo uyu unofanirawo kubata chero munhu asina chigaro muhurumende kuitira kuti nyaya dzeuori munyika dzipere zvachose.
Vazhinji vehurumende havasiwo vanenge vari munyaya dzakaita sedzeuori. Nyaya dzeuori dziri mumunhu wese, chero kumabhizimisi ikoko unongoona munhu mangwana makuseni angomuka ava noupfumi humwe hunotyisa kuti ushange kuti wahuwana kupi. Saka inde kufunga kuti mutemo uyu kana tichida kuti ushande chaizvo ngausangotaura vatungamiri vehurumende chete kana vacivil servants chete, ngauende uno kubhizinesi.
Vamachaya vati titaure navaziyambi nezvenyaya iyi, asi vaziyambi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira kuti tinzwe kuti vachapikisa mutongo uyu here kana kuti kwete uye kuti matanho api avachatora. Asi pakunzwikwa kwenyaya iyi, vaviri ava vakaudza dare kuti kudzikwa kwemutemo uyu uyu hachizi chinhu chinofanira kuitwa naivo chete vachitidare reparamende nedare remakurukota ehurumende vakanga vachifanirawo kuunzwa kudare kuti vazvipindurire sezvo vane chekuita nekudzikwa kwemutemo uyu hatinokwanisa kutaura nemutauriri wedare reparamende vajacob mudenda sezvo vari kurwanda kwavari kupinda umwe musangano vachimirira paramende ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Tovotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti zviuru nezviuru zvevarairidzi zviri kumanikidzwa kupinda mumusangano wekuparurwa kwesangano reTeachers for Economic Development kana kuti ED rinonzi rinomirira varairidzi richikurudzira varairidzi kutsigira vaEmerson Mnangagwa musarudzo dzegore rinouya. Zvinonzi musangano uyu uchaitwa kuHarare International Conference Center uye kuchinzi zvikoro zvakamanikidzwa kubvisa madhora 10 ekuAmerica kubatsira mukuparurwa kwesangano iri. MuNewsday makare vaimbova gurukota rehurumende amai Patronella Kagonye vanonzi havana kubudirira mudare redzimhosva mushure mokonzwikwa zvekare kwenyaya yavo kana kuti appeal. Amai Kagonye vakatongerwa makore matatu mujeri mushure mokuwanikwa vaine mhosva yokushandisa chinzvimbo chavo nenzira isina kunaka. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masera sei pa Studio 7. Izvekuti kwai Zimbabwe yavakigwa pariyamendi nechina zvakangofanira kuti uri murume une musha wako wovakigwa bedroom nasahwira. Uchenjere uchaona zvimwe zvivana mumusha imomomo zvaakufanira nasahwira ako wako nde ukazozviona VP inokwira. Ndozvokuitika ipa hazvisi zvinhu zvokuti tingakorombembedza varume vakuru. Nyika ine maminerals Great Zimbabwe nezita rainodo Great Zimbabwe nyika ihombe hamungavakigwinyi pariyamendi neimwe nyika. Imi muri kuitei nemaminerals inyu muri kuitei nemari dzese dzinenge dzichibuda kumatogets and everywhere mari idzo dziri kuinda kupi chachakutarisai kuti muzvivakire pariyamendi mega hamuoni here kuti kuti tiri kuitwa matununu apa. Nyika inokoronaizwa kaapa vanhu maka muri kuhope uko kutofuma nyika yatobudisa mureza weZimbabwe kubva patiri kwa mureza weChina munoti kudii kana zvadaro ngatisvinurei varume.
Mangwanani pano paStudio 7 vatanonoka wande muri sei avo vanonzi vamaiya vanonzi vamaiyavo vanzwirei tsitsi zvenyu nekuti kutaura kwavo matauriro avaita vakaiswawo pachigaro chiya changa china nahunzu chiya ichi kuitawo cheya wemavheterani. Saka kana waiswawo pachigaro unofanirwa kutaura zvaunotaura kuti uonekewo kakuti wapo pachigaro. Saizi yavamaiya yaya varofungidzira kuti pavakaenda kuhondo vari mukomana vakafungidzira kuti simba ravanga vainaro vari mukomana nanhasi vachinaro. Iye nhasi varakanzimirai musiji vanofunga kuti vangaumburuke zvavaita kuhondo vachiri mukomana. Vanganiko maovheterani asara handi vazhinji vese vakaenda. Iye nhasi amaiya imi mukanzimirai mumhanye musangomo zvamakaita nguva yehondo kuma70s muchamhanya. Mayuti mangana ari mutaundi tikati nhasi ngavapinde mutaundi munomira navenyu makaenda kakuhondo nekuti maiveko amatakadya kara hanyenge dzemwana kurota muchiyamwa chinjai pindukai nyika iende mberi vamaiya.
Masora sei pastudio 7 nana mukoma hwande ndine nhau yandiroda kuti ndingokuti taurire zvangu zvishoma kune vana vezimbabwe vakateerera kunyanya mayouth avo vari kunyanya kushandiswa nezano pf zvisingaiti vari kutumwa kundoponda vanhu vachitumwa kundopisa dzimba dzevanhu vachitumwa kundoponda kundoparadza propati yemunhu. Tiri kuona mota dzevanhu dziri kuparadzwa kunana bulawayo kupi kupi zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Iye vanhu yavari kukuwadza vanhu vachiponda vanhu vachiita sei ukaenda kumba kwake munhu iye haana kana chinhu chaina chomba make munhu ari kutotambura bhurugwa rakapfeka chaizvizva zvomukatumu harisi kutotarisika. Mumwe ndivamwe ndivanotitira mari galia kuti hambe dzacho dzemucheno. Saka tinokumbira vana vezimbabwe ngatipepukei kubarini zanupe vichungu tonga ichiti takusha kwa election na gorakati chakupaya zvakati gorakati chakupaya zvakati kana muchinge mandi hunisa kubarini tarisa nyika kwairi kuenda kuenda kumaweri vanhu varingosungo pasina mhakadza vakapara vanhu vachingourawa mapurisa akangorerekera kudire rezanupf masoja ndizvozvo maticha asi kupihwe mari dzakakwana chimbofungai pakapinda mugeni changirai uyu kuti chii chakaitika munyika watabharenga wazivisa mukomana wechidiki uchamisa uku aiwa munongofa nekudya chete matenda zvangu
makatoirasa vana matemadanda makatoirasa takanga tichizviziva tikazvitaura kuti muri kuvakira imba yenyu pajecha muri kuvakira imba yenyu panheyo dzisina kusimba wakanga wasumuka matemadanda panguva yamugabe you were standing for the truth but wakaiswa chihwitsi mumuromo ukabhaiziswa nenjere dzikati ware saka vanhu vose vakungoona kuti aiwa imimi unofanira kuita against each other position yaunai neari kutoidawo ende vachakusudurusa wakatemba zvekuti you build the second republic you were doing it for other people not for your own benefit wakazopinziwa munhema iwo matemadanda tikazama kukuyambirai kuti zvimwe zvimaguma zvaana kunaka nhasi ndiwo wakuitwa chitsetserero vachakujutai vafanhu vachakurovai nemambama takakuudzai wakanga uchisaunda very 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 original like really a true leader but you were being used ukapinzwa mucorruption yawakanga uchipopota panguva yamugabe iwe namutsvangwa mose makangofanana your endings is not going to be well maipopota muchipaumba imi nenyaya dzecorruption nekubiwa kwemari mukabva maisiwa imi zvihwitsi nomuromo mukabva manyarara mavapo imi saka don't blame those vari kuzviitawo zvawakaita iwe pavaimaibvisa mugabe ndo zvamaiita izvozvo zvekublema everything saka now iwe wakuda kuti vanhu vave nice kwauri iwe you failed to be nice to anybody unonyatsozviziva kuti second republic yenyi yakatodhakwa haina zvairi kuitira vanhu haina chairi kuvaka chinobatika haina chairi kuunza muvanhu but now makapiwa mapozishini manje maakufunga kuti imimi ndimambiru hamufaniri kutangika ndo zvamaakufunga maakuzviudza mai kuti ini ndakunzi vamatemadani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika United Nations inoti mauto ayo anochengetedza runyararo matatu akaurayiwa nezuro mamwe matatu akakuvara zvakaipisisa kumali izvi zvinofungidzirwa kuti zvakaitwa nevanopurikidza mwero vachididzana nechikwata chealqaeda neislamic state Rwanda inoti pasi pose kwasara makudo kana kuti mamountain gorillas anoita chiuru chimwe chete achigara munyika dzeDR Congo, Rwanda neUganda. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare guru muCanada riri kutaura pamusoro pekuti rorasa mutemo wemakore maviri wechibvumirano neAmerica pamusoro pekudzosera kuAmerica vapoteri zvichitevera uwandu hwevapoteri vari kupinda muCanada vachibva muAmerica. Chibvumirano ichi chinoti Canada neAmerica dzidzorere vapoteri vanenge vapinda munyika yavo vachida upoteri asi vabva mune imwe nyika mbiri idzi. Vanorwira kuti Canada ibvise mutemo uyu vanoti chibvumirano ichi chinotyora kodzero yeCanada yekumanikidza vapoteri kuti vadzorerwe kuAmerica uko vanonovharirwa vasingabatwi zvakanaka. Sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri muchikupa chedu chanhasi. Zimsec inozivisa kuti bepa rebvunzo yemathematics rakanyorwa nezuro rakange ratova mumaoko emamwe vana vechikoro. Muri mazana matatu dzemuzarabani mashonaland central dzinoti hatizivi zviri kuitika mushure mokuudzwa kuti vabve munzvimbo yavo kuti pavakwe growth point. Ndiri muWashington DC ndinotanonoka wande ndichikusiyai muna Chris Gandem.